mvura iri kunetsa muguta iri nekuda kwezviri kugadzirwa kunobva mvura iyi kuOzani River izvo zvapa kuti kupombwa kwemvura kumbomiswa kwemazuva akati kuti nezuro ranga riri zuva rechina vagari vasina mvura yemupombi. Mumwe wevari kutyira utano hwavo ndimukoti Justina Mauchi avo vanogara mumusha weHobbs. Muzvare Mauchi vanoti vakawanda vari kuchera mvura munzvimbo dzisina kuchengetedzwa dzakaita senzizi, matsime uye nemunoungana mvura sezvo kuchangobva kunaya.
Tine muhopos tuma hamuna mvura. Kushaikwa kwemvura itori dambudziko nekuti zvezvi tasikaita nhasira today 4 kusina mvura. Saka kushaikwa kwemvura kunotinetsa kuti matoilets izvi zvifutengo yemafruits akaita sekuti mazhanje mango zvinenge zvichida kugezwa. Saka unozotopedzera vana kana vanhu vakuru chaivo vakungodya zvakadaro. Ndo zvimwe zvinhu zvinozoita kuti cholera iwande. Sezvo cholera irimo munomanikali toita kutotyira upenyu hwedu.
Mumwe mugari amai Lucy Marange vanoti zviri nane kuti vashaye zvavo magetsi pane kuti vashaye mvura kunyanya kuvana vacheche vanenge vachida kuonekwa kuti vakashambidzika nguva dzose.
Kuenda kwekuita mvura mazuva ano kunokanganisa utano hwevanhu nekuti mvura yakakosha. Kutoenda kwegetsi kutorinanidza nemvura nekuti mutoileti kuti mugare musina mvura kuflasha ana akapinda mutoileti zvinonetsa. Nevane vana vacheche vanenge vachikanganisika mapamba nekuti anhu angangodhamba kwese pese. Saka korera inoramba ichidini inoramba ingoriko ichingodii ichingoita korera.
Ambuya Charlotte Bangano avo vanogara mumusha mukadzi kuno kwamutare vanotiwo kunyangwe mvura ikatanga kupombwa dambudziko guru nderekuti mapaipi akachembera ayo ari kugara akaputika nguva dzose.
Mapaipi ndo haye kari mapaipi. Saka aringobhesta bhesta pese pese tichishaya mvura. Saka dai ambogadziriswa mapaipi ya tinongochera. Tine dambudziko remabhaketsi mashoma. Saka tinenge tichingocherawo tichindoitorawo kure.
Mumwe mugari anotengesa michero muguta amai Tatenda Musabayana vanoti kushayikwa kwemvura kuvatemesa musoro sezvo nguva nenguva vachidiwa kuti vatengi vatange vageza maoko avo uye nemichero yavari kuda kutenga.
Ndiringa pakuti kana kusina mvura sesusu tinotengesa tinenge tichida mvura yekuti vanhu vageze maoko vageze mango vasati wadya. Saka zvaakutotipa matambudziko ekuti titsvage mabhaketi ekuti munhu akatenga kana iri mango obva ageza maoko kana ari maapples obva ageza maoko. Mari yachekuti titenge tinenge tisina. Kadai tangopiwawo mabhaketi ekuti tiise pamusi.
Asi mutaurire wekanzuro yemutare vaSpring Mutiwi vachinyora padandemutande rekanzuro yavo kuvagari nezuro vakati basa rekugadzirisa kunobva mvura riri kutarisirwa kunge rapedzwa chero nguva svondo rino. Vayambira kuti vagari vashandise mvura zvine ungwaru uye vane zvekucheresa mvura zvinozivikanwa nekuti mabhauza avo vanokwanisa kuwana mvura iyi pamutare Fire Brigade pachena. Vamutivi vati panguva ino vanhu vasaungana sezvo zviri kukonzera kupararira kwechirwere chekorera. Chirwere ichi chabata vanhu vanodarika zviuru zvitatu mudunhu reManicaland kubva zvachakatanga muna kukadzi. Vanhu vanodarika zviuru zvisere vabatwa nechirwere ichi munyika yose uye vanhu zana nemakumi mashanu vanonzi vafa nechirwere ichi munyika yose. Asi mamutare pachipatara chemutare provincial hospital icho chava kuzikanwa nekuti Victoria Chitepo provincial hospital pane murwere umwe chete arapwa nechirwere chekorera. Nakamirira studio 7 mamutare ndini Sydney Size.